Muungano unatajwa kwa airport na mtoro inika redu president unasomndangazwa kwa rais wa Bangladesh nekuka mshikwa ku step out kwa Harare
saka vanozo yenda rini ku Bulawayo
ku Bulawayo vanogara kumangwana kusera
asi tambudzwa vamwe vamangwana vachichema chema kuti ko sei Zimbabwe yadaidza ivo va Museveni vari kupomerwa nevamwe mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuUganda uko
Zimbabwe haisi kuda kutonga Uganda Zimbabwe inovaka ukama nokwete neleadership yeUganda chete asi nezvizvarwa zveUganda navanhu vemuUganda saka zvokuti kwai kuUganda kuri kuitika zvakati kana zvakati zvinenge zvisina ino kuvaka ukama navanhu veUganda toreka kuchidzana nekuti nenyika dziri muno muAfrica nokuti kuna vanhu vari kutaura kuti nyiri zvakati zvakati torega here kuchidzana nedzimwe nyika dziri pasipanapa nokuti kuna vanhu vari kutaura zvakati zvakati pamusoro pazvo aiwa isusu hatiti vanhu vanopindira mupolitics dzedu dzomunyika yedu asiwo hatipindirewo mupolitics dzenyika dzavamwe chatinoita kuvaka ukama nenyika zvakasiyana-siyana
topedzera nekuti iwo ZITF yakakosha zvakadini
yakakosha nekuti ndiwo watingati musika watinoona zvirimo munyika matinoti tikasvika pasendi ngati tiyedi isusu ndichida kutibvunza kuti komaofisi ine digitalization tinokuudza kuti haiye zvinezvi mukuona sector box takaisa apa iri ndo ratova kuda kulonja kana tikarilonja chichita ndechiitika mukuona machannel aya anenge achibuda akadai maataapo taakusangana tichibvunzana mibvunzo tichipindurana saka kwese kwamunenge muchienda pamasendi vanenge vachiti commerce neindustry vanenge vachiita showcase what they have kune zvinhu zvakawanda zviri kuitika muno muzimbabwe zvamusinga tozivi munoona masektara mokufunga kuti mashewo aya mune zvakawanda zviri kuitika tedicare ndo musika wacho wamunozozviona pazvaisika pajekerere kunzi uyai muone muite kunzwa kwameso